manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 12/2018 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro yaro remanifesto bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro wevaimbove varwiri verisununguko vaChris Mutsvangwa vadongwa semunhu achamirira ZANU PF musarudzo ichaitwa munoton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro rayo remanifesto bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemanifesto yebato ravo muBulawayo nhasi, muzvare Kupe vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere bato ravo vachiti ndiro chete bato rinokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Muzvare Kupe vati kunyange hazvo bato reMDC rakaita zvakawanda kuti munyika muve neshanduko, kusanganisira kuita kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika, vati veruzhinji vachiri kutambura nekuti hurumende yeZANU-PF haizi kukwanisa kuunza shanduko yechokwadi. Mtezeri wa mzvare Kupe wa Obed Gutu vati vari kufara zvikuru nekuparurwa kwegwaro rinozivikanwa richinzi Building an Economy to Support Transformation kana kuti BEST, vachiti gwaro iri rinokoshesa kumutsurudza upfumi hwenyika uye kusimudzira veruzhinji vanotambura.
Taakuda kukwenenzvera kugadzirisa upfumi hwenyika kuti vana veZimbabwe vanga vayaura tiri kutambura vana vedu vari kuenda kuna South Africa, kuna Namibia, kuna Botswana, Mozambique vachitsvaga mabasa nokuti munomo hamusina mabasa, maindustry akavharwa. Maindustry mashoma ari kushanda at a very very low capacity. Saka tinoda kuti isusu sehurumende MDCT inenge ichitungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tigadzirise upfumi hwenyika kuti nyika idzokere kwayaimbova.
Zvimwe zvezviri mugwaro iri kukoshesa kuendeswa kwemasimba kumatunhu uyewo kuti mumatunhu akasiyana siyana munyika muve nezvipatara, makiriniki pamwe nezvikoro zvakakwana. Gwaro iri rinokoshesa kuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika uye kuvandudzwa kwezveupfumi pamwe nekurwisa huori. Munyori mukuru weboka revechidiki webato iri muzvare Isabel Monzora vati vanofarira zviri mugwaro rebato ravo kunyanya nyaya yekukoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri.
Zimbabwe Youth Policy izvezvi inoti iyo mayouth anofanha kunge achiwanikwa munzvimbo dzese dzekutonga nezvigaro zvese vari pa 25%, kureva kuti vane 25% youth quota. Asi isu seMDCT takaona zvakakodzera kuti tiwedzere youth quota iyi tiise pa 35% nekuti mayouth ndiwo akawanda munyika. Iko zvinezvi mayouth anosvika iwo pa 63% panyaya yeuwandu hwevanhu vari muZimbabwe. So zvine musoro kuti vawedzerwewo pavanofanha kubatawo semayouth.
Imwe zvenhengo yeboka revechidiki vaAlfred Dzirutwe varumbidzawo gwaro iri vachiti rinokoshesa kusimudzirwa kwevechidiki pamwe nekubatsira vanhu vanoshaya kusanganisira vakwegura nevanotambura.
Ndafarira nyaya yekuti pati yangu yapromisa kuti ichapa mayouth education grants kuti vaenderere mberi nechikoro. And futi zvechipiri zvavataura ndezvekuti vachapa mayouth mari yekuti vazvitangira mabhizimusi kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana muZimbabwe. I think chinhu chikuru ndozviri kushayikwa pasi apa sema youth.
Pamusangano uyu sachigaro webato iri vaAbednego Bebe vatorawo mukana wekuzivisa vatsigiri webato iri kuti bato ravo richange richizoshandisa mufananidzo wechanza chine chiso chemwana pakati semufananidzo webato iri musarudzo. Mufananidzo uyu ndiwo mufananidzo wakashandiswa nebato reMDC parakapinda musarudzo kekutanga mugore ra2000. Pari zvino pane makakatano ari mumatare pakati peMDCT yamuzvare kupe neinotungamirwa naNelson Chamisa pamusoro pezita nemufananidzo webato iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vaChamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvinozi zvati patakuenda kusarudzoko patinongopedza kuvhota asarudzwa ndiye anosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja, chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri, chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya ini ndikandiri kuuya kuzorera vanhu vese, chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta.
VaChamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain, vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vaChamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokuzoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu, ndikati muZimba wapenga vakomana, wotungamirira UK. Pane madhokuta, manesi, maticha vese, nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha. Tivake nyika yani, ndikati mirai musadzoka mudura musati mabviswa zvipukuto. Munorimira pasina, regai nditange ndadira mushonga muzvipukuto. Mowo uya ndamisa mushonga uya ndakunomisa. Takataura tikati number one, uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dziite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinoda kuitwa neAU neSADC kusanganisira neEU nana Britain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana ivi vabiti vari taura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hatisi kuzoenda kusarudzo tisatagadzirisa nyaya yekuti anoprinda baloti ndiani.
Misangano yanhasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain, uko vaChamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Sachigaro veZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo ichaitwa muNorton. Izvi zvaburitswa nhasi mushure memusangano weProvincial Coordinating Committee. Vachitaura mushure mokudomwa, vaMutsvangwa vati havana kumanikidza kuti vaLangton Mutendereki avo vakanga vakunda vaMutsvangwa musarudzo yekutanga vasapinde musarudzo yanga ichifanirwa kudzokororwa. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vaMutendereki vakahwanda pari zvino sezvo vari kutyira upenyu hwavo zvichitevera kuchisidzirwa kwavanonzi vakaitwa mushure mokukunda vaMutsvangwa. Studio 7 yaeza kufonera vamtendereki kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Mumiriri weHarare West mparamende Muzvare Jesse Majome vanoti havasi kupinda musarudzo yokutsvaga achamirira MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu ravo kana kuti primary election ichaitwa nesvondo rinouya. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Muzvare Majome vakasiya vanhu vakawanda vakashama miromo yavo mushure mekuzivisa veruzhinji kuti havasi kupinda musarudzo ichaitwa mubato ravo sezvo mitemo yesarudzo isiri kutevedzerwa. Muzvare Majome vakati bato ravo rakawirirana nzira dzichashandiswa mukuita sarudzo idzi, asi zviri kuitika mudunhu ravo hazvienderani nezvinodiwa nemitemo yebato.
Marongerwe, mandaonoti marongerwe ari kuitwa primary election, pane zvinhu zvakati wandei zvabuda dani zviri kuitika mukurongwa kwayo zvisina kutsarukana zvandazivisa musangano wangu. Zvandinoona kuti zvinhu izvi maitirwa zviri kuita zvinoratidza kumonyorodza monyorodza urongwa huripo hwatakabvumirana musangano wekuti vanhu vanomirira musangano vanosarudzwa sei.
Muzvare Majome vakatiwo vagari chaivo vemuHarare West havasi kuwaniswa mukana wekuvhota sezvo paine chikiribidi chiri kuitwa chekuunza vanhu vasingakodzeri kuvhota. Vakati semunhu anoremekedza zvido zvevanhu pamwe nemitemo yebato, vaona zvakakodzera kuti vasave nechekuita nesarudzo isingaremekedze zvido zvevanhu.
Maitikira zviri kuita izvi ndeyekutoti pekupedzisira kwacho maonero angu, vagari vemuHarare West vacho pache zvavo vechokwadi vemene havazombowani mukana wekuzvisarudzira ivo pache zvavo muchokwadi kwavari kuda ivo kuti avamiririre musarudzo dzemusangano wangu weMovement for Democratic Change. Saka zvakadaro ndaona zvakakodzera kuti ndisuduruke ndingati makwikwi, nekuti haasi tombori makwikwi, nekuti marongerwa aakaita semaonero angu ari ku toratidza kuti akufanira kuenda neimwe nzira.
Muzvare Majome vakati vanga vaine chido chokukwikwidza, asi nemamiriro akaita zvinhu kubudikidza nezviri kuitwa nevamwe vavo vari kuita zvisingatenderwi havakwanisi kupinda musarudzo iyi sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo mubato ravo.
Ini ndachida kukwikwidza, asi handisi kuwana mukana wekukwikwidza nemamiriro azvakaita ndichitsvaga tiketi reMDC Alliance kuHarare West. Ndakupedzisira ndichiti kune vagari vemuHarare West vakuzikanwa vachinzi maHarare Westerners, ndinovatenda chaizvo, uyezve ndivasimbaradze kuti ndicharamba mumwoyo wangu ndichivavarirawo zvavanovavarirawo, nekuti ini ndiri mumwe wavo. Sezvandanga ndichivaitira muparamendi handichiri kuita pari zvinhu zvinhu chirimo, sezvatanga tichingoita kuti tikaramba tichingoshanda pamwe chete tinoramba tichitarisira zvinhu zvakanakisisa kunharaunda yedu kuti zvinge zvichibudawo munyika yedu, tichazenge ndichizovasivisa kana pane zvimwe zvinenge zvazoitika, asi pari zvino ndizvozvo.
Muzvare Majome vakatozivisa kare danho ravo rekusapinda muprimary election yemuHarare West kumunyori mukuru webato ravo sezvinodiwa nemutemo yebato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monjora sezvo foni yavo yanga isiri kubatika. Muzvare Majome vanga vachifanirwa kukwikwidzana naMuzvare Johana Mamombe, avo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vakuru vari muNational Standing Committee yebato. Kune mashoko ari kufamba ekuti MDCT iri kupa makadhi kuvanhu vasiri nhengo dzebato vari kushandiswa nebato iri kuitira kuti vabvise vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira Muzvare Tokozani Kupe munguva yavainetsara navachamisa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kune matunhu akakumbira kuti apihwe makadhi muna 2014 ekutengesera nhengo dzavo, asi matunhu aya haasati apihwa makadhi kunyange hazvo kuine makadhi ari kutengeswa muchivani. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDCT yavachamisa munongedzo wekuti haikwanisi kuita sarudzo dzakachena sezvo iri kuita zvainogara ichipomera ZANU-PF zvekubira sarudzo. Vamwewo vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana nekwavanoti kushandiswa kwevanhukadzi musarudzo kuitira kuti vabvise vamwe vavo pazvigaro pachinzvimbo chekuti vakwikwidze zvigaro zvine varume kuitira kuti vanhukadzi vawandewo muparamendi. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri mutsva wehurumende yeMalaysia vaMahathir Mohamad vati ndivo varambidza vaimbove mutungamiri wehurumende vaNajib Razak pamwe nemudzimai wavo kuti vasabude munyika. VaRazak nemudzimai wavo vanga vachifanira kuenda kuJakarta nhasi. Kurwisana pakati pemauto eSomalia nechikwata cheAl-Shabaab kwasiya nhengo 13 dzechikwata cheAl-Shabaab dzafa. Izvo zvabudiswa nevanoona kurwisana uku pamwe nevakuru vakuru muhurumende. Zuva rimwe chete kubva pasi pose pacherechedza zuva revatori venhau kuti vashande vakasununguka, hurumende yeBurundi yakarambidza Voice of America kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Izvi zvakaitika kwasara gumi remazuva kuti vanhu veBurundi vavhote panyaya yokubvumidza mutungamiri wenyika kuti awedzere makore ekutonga. Kanzuru yeBurundi inoona nezvekufambiswa kwemashoko nenhepfenyuro yakapomera Voice of America neBritish Broadcasting Corporation mhosva yokutyora mitemo yekutepfenyura uye kuita zvisakafanira. Kanzuru iyi yakayambira Radio France International kuti isaita nhepfenyuro dzemanyepo kuti hurumende yeBurundi ichashungurudza avo vanovhotera kuti mutungamiri wenyika asabvumidzwa kupamidzira mamwe makore ekutonga. Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett vanoti Voice of America inoshamiswa zvikuru nezvakaitwa nehurumende yeBurundi, vachiti vanhu vazhinji vanotarisa kuVoice of America kunzwa nhau neruzivo zvisina kwazvakarerekera, saka kurambidzwa kutepfenyura uku kunodzivirira vanhu veBurundi kuti vasanzwa chokwadi panguva yavanoda kunzwisisa zviri kuitika. Nepfenyuro yeVoice of America icharamba ichinzwikwa mundimi dzeKirundi neKinyarwanda paShortwave uye paInternet nepaFM. Umwe wemagavana ebodhi rekutepfenyura reVoice of America vaJohn Lansing vanoti nepfenyuro yeFM ndiyo inodiwa neruzhinji muBurundi, naizvozvo bodhi ravo rinomira nevanhu veBurundi richivapa nhau dzechokwadi. VaLansing vanokurudzira mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza kuti varege Voice of America ichitepfenyura semazuva ose. Bazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti America inokurudzira kuti vatori venhau nevatepfenyuri varegedzwe vachiita basa ravo vakasununguka. Zvakaitwa neBurundi zvinogumbura uye America yasvisa chichemo ichi kuhurumende yeBurundi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai aimbova iye murwi wehondo yerusununguko uyezve aimbova iye mudare uyezve pari zvino ari kuita iyo mabasa ekubatsira madzimai. Tiri kutaura nemudzimai uyu panguva iyo nyika nepasi rose vari kutarisa zuva remadzimai reMother's Day richange richirangarirwa mangwana.
Ine ndinonzi Margaret Dongo, former member of parliament weHarare South.
Mungati imi madzimai vakarwa hondo yerusununguko vari kuremekedzwa here munyika pari zvino?
Ndoshushikano yatinayo madzimai mazhinji akarwa rusununguko rwehondo. Hatina kumbofa takapiwa ruremekedzo rwakakodzera rwatinofanirwa kunga tinarwo. Ndosaka muchiona madzimai mashoma akarwira rusununguko ari muzvigaro zvakati kwirirei. Vashoma uyezve vari kana mudare reparlamendi vashoma vari kuplay an active role even in private sector kana mumabhodhi. Vazhinji vacho vachiri kungotambura.
Chii chiri kusaka kuti zviitike zvakadai?
Kungoita kuti takaita vanhu vane makaro, varume vakanga vaine makaro vasina kukoshesa kuti madzimai akaitawo bandiko ripi. Ivo vaizviziva kuti madzimai nevarume vakaita bandiko rakafanana. Kuhondo kwanga kusina kuti mukadzi kana kuti murume. Kana kunzvenga mabara papasina mabara ainzvengwa epurasitiki emadzimai aiwa. Mabara anga akangofanana, kutrenwa kwataitwa kwakangofanana. Asi zvakatonditambudza ini patakabva kuhondo tichiona kuti madzimai akanodzoserwa kumakicheni kwavo kuti vaite mahousewife vanenge varohwa. Vamwewo vangotetereka vakadaro. Saka vashoma hapana kubvira pagara tiswa program kutanga nekutanga. I think ndopatakakanganisa ipapo.
Takatarisa zuva reMother's Day riri kurangarirwa mangwana. Chimbotipewo nhoroondo yekuti imi amai venyu zvii zvavakakupakurira iwo semusikana zvamakazoona muchishandisa pamakaenda kuhondo uyezve kuzodzoka muchiita zvekuchanda semudare nezvimwewo.
Ndinototi mai vangu was a mentor. Ndiye munhu akandiumbiridza kuti ndisvike pandiri panapa. Ndo vakandiumbiridza kuti ndive nesimba randakava naro nekushinga kwandakaita nguva yehondo. Mai vangu vanga vari mushandi, vanga vari munhu aishandira mhuri yake, munhu aigona kuriritira mhuri yake. Vanga vasina kumirira baba kwete. Ivo pachavo yanga iri nhengo yaiziva kuti vana vangu vanoda kuenda kuchikoro. Nguva yaSmith zvinhu zvakaoma. Asi mai vangu vaiita zvese. Vakatanga vari mistress aiticha vana vechidiki nherera kumolda Mutare Mission. Vakabva ipapo baba vakati hamuchasenzi, handidi mukadzi anosenza. Asi vakakwanisa kuti vaite chiorder chavo chezvimabhasikoro chavaitengesa maswiti nezvese kuitira kuti vabatsire kuriritira mhuri yavo. Uyezve vairima yainzi naSmith Stringbend Plowing. Zvese vaingoedza chese chavanogona kubata. Chavaida ndechekuti vaida kuti vana vavo vadzidze vaende kuzvikoro. Naizvozvo isu mumba medu tese takaenda kumaboarding schools.
Mazwi api amungade kupa mamwe madzimai akateerera pari zvino takatarisa zuva irori reMother's Day?
Mother's Day yakakosha. Ndoda kuitaurira kune avo vane rombo rakanaka rekuti vachinana amai vavo. Nekuti inini mai vangu vakashaika kuduka kare. Ini ndiri kuti mufunge zuva iri rakakosha. Munozongoona kukosha kwaro kana mai vasisipo. Mai vanozvipira pane zvakawanda kuti mwana abudirire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tino tenda Marvelous. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwawo nemapato ezvematongerwo enyika mukuona kuti vakaremara vapindawo musarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa dzekutsvaga vachamirira mapato iwaya musarudzo dzichaitwa gore rino. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano Center for Disability and Development vamasimba kuchera. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vakuchera.
Ndinotenda makadii.
Aiwa tiri vapenyu. Nhasi vakuchera tatitimbotarisa urongwa hwemaprimary ari kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika umu. Imiwo muri kuona here vakaremara vari kukwanisawo kupiwa mikana yekukwikwidzawo musarudzo dzemaprimary kuti vazomirirawo mapato avanenge vachishanda nawo?
Ndinoona kuti mapato ezvematongerwo enyika imunomu asati akukwanisa kuzvipikira kupa mikana kune vanhu vakaremara kuti vange vachivamiririra. Zvichiri kunetsa, tinoona kuti vanoda kutora vanhu vakaremara sevanhu vakangomirira kupuwa, sevanhu vakangomirira kuvhota, kwete samakandidati. Saka tinoona kuti mapato anenge achivimbisa zvaanovimbisa, asi pakupera kwezuva kuti zvizoitika pane mutoro nemutauro.
Saka imiwo semasangano anomirira vakaremara, mune zvamuri kuitawo here kushanda nemapato ezvematongerwo enyika yaya kuti vawanewo ruzivo yatingati awareness pazvichemo zvenyu?
Inyaya yatakatanga kutaura kare nemapato ezvematongerwo enyika, vachiita sevanonzwisisa nyaya yatirikutaura. Asi tinozongoshamisikawo kuti panozobudawo malist, tinoona kuti vanhu vakaremara dzimwe nguva vanenge vasipo malist yavo kana kuti vanenge varipo asi vasina kupiwa mukana yakaenzanirana yekuti vange vari makandidati. Saka inyaya yekuti tinenge tinoshanda nezvemapato ezvematongerwo enyika, asi tichida kuti zvizivikanwe nepasi rose kuti tinosuwa zvikuru nematanho ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachinzwisisa kuti vanhu vakaremara vanodawo kunge vari makandidati, vachizvimiririra mumatare angava ekanzuro, ringava reparamende, ringava resenati.
Asi mune vakawandawo here vanga vachitarisira kuti vangangokwikwidzawo musarudzo yemapato akasiyana siyana?
Nekuda kwekuvharirwa panze vashoma vakaratidza kuti vaya vanodawo mukuhwengeredza kwedu kwatakaita nekutsvakurudza kwedu kwatakaita, havadariki 20, havadariki 20 vaida zvigaro. Vamwe vatema vakakwanisa kupindawo kupfekera mapuraimari ezano. Tine tariro yekuti tinongova tiri kuitwa neMDC vamwe vachakwanisa kunge varimo, asi hwengeredzo yedu inoratidza kuti havadariki 20.
Munotarisirawo here imi kuti kumapato mamwe asarawo ari kunzwa muchikurukura pano zvinogona kuti vashandure pfungwa dzavo?
Panokwanisa kuitika kuti panokwanisa kuitika shanduko yepfungwa, asi hationeri shanduko yakakura chaizvo inokwatisa kuitika panguva dzinedzi. Vakatoendesa mazita, vakatoendesa, vakatotorwa, vakatotorwa. Saka kwangosara kuti tizonzwa vanoshambadziwa mazita nemamwewo mapato asara kuti ivo vanenge vachionawo senyaya yachona.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda muchare zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna vamasimba kuchera vanove mukuru wesangano revakaremara Center for Disability and Development muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 0, Triangle 0, ZPC Kariba 1, Mutare City 1, Yada 0, Highlanders 0, Blawayo City 2, Shabani 0, Harare City 1, Natural 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Tokuzani Kupe yaparura gwaro yaro yemanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro vevaimbova varwuri verusununguko vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo ichatwa kuNorton. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Mangwanani. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwe-manifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Umqathileo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla yikuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokuthona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josephat Mongwariri ushe wokunze enkozini yomgwaqo eSouth Africa.
Sesinjene nesitimela esingasela kha kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigalinjiweyo sizashuma futhi. Thina esiselele sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Mutswangwa nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende. Siza kuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShabani Mine lezeminye imidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe lamhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kobulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethule lezi zithembiso ngumsekeli kaNobhala Jikelele, umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe ukuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umqathileo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla yikuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala ke ngokuvuselela ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezenjiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafactory kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho, ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe, labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kakhulu sivele sithi inotho le ingxayisivuka bese kusenziwana, bese sikhangela ke impilo kahle ikaZulu esithi social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempilakahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti-ke abathole ukuncedwa, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele lani behlula nje ukuthola nje esingathi thina i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube leklinika ngiklinika nge-ward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqakathekisa ezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo kakhulu ama-primary, kanti-ke vele kuyafika lesikolo. Kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwehliswe lokho ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba inengi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Engikuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi amayouth ontanga bazathola ama-grants. Ende kuyinto eqakathekileyo ukuthi bethole imali ukuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. And okwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla. Imisebenzi yezandla ama-project. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamisebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Ngiya kuyangithabisa kakhulu.
Ukansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyayibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngeconstitution, sivelela ku-early congress esayenzayo. Sesimele sibe le manifesto, manifesto sesilayo, sesithakazelele, sesiyemukele. Yo kansila ngiyayemukela because amahofisi amaningi abeseHararene. So i-devolution of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeHarare zimele imali zisebenze lapha amahofisi abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabo mama bakobulawayo labo mama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50. Kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungumama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola, kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign, as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. Imanifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulokunzima phambili, ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi iminwe yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leZanu PF libikwa lisithi umcebisi kaMnumzana Mnangagwa, uMnumzana Chris Mutswangwa, nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Wayencintisana layo kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala uMnumzana Langton Mutendereki, ubikwa ephumile kulo mncintiswano. UMnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi uMnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. UMnumzana Mthangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. UMnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalele ePhalamende. Ukhetho lwama-primaries ebandla leZanu PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqilibezela. Ukolunye udaba olufanayo, Omela iHarare West edalele parliament unkosazana Jesse Majome webandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba imele umanyano weMDC Alliance okhokhelwa umnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Osezancintisa iHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries eMDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa esezancintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. Kobulawayo kubikwa abameli bedale lephalamende ababalisa unkosazana Tabitha Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sokuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries kobulawayo umnumzana David Coulthard lomnumzana Kucaca Phulu. Ukusenjalo umnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu we-rally eManikaneng lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilithane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josephat Mungwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. Umnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli balelibandla umnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguprofesa Love Momaduku. Umnumzana Sibanda uthi enye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa ukuyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kamnumzana uShekunze ulethwe ekhaya ayengcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhona apha thina sesinjenge sitimela esingasela khadi. Kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesesiganyuliweyo sizahluma futhi thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili siqhuba ivision yakhe siqhuba khonoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe silandela iconstitution.
Umnumzana Sibanda uthi abajahanga udinga osezalikhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibandla elikhokekileyo elikhokelelwa nguNkulunkulu, silibandla elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina lamhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu. Sesikhangelelene le nhlupho le ewele abantwana beZimbabwe esiweleyo thina silibandla imuli yakusho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela leli bandla luzakwaziswa esebekiwe umnumzana ushe ukunze.
Sikhangeleleni nokuthi kuqhutshekwe ayebekwa, kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe, guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, we're not in a hurry for anything. We're going to wait and give a decent burial to our honorable, a visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ole Boko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke, njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalitshumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ibizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni seHilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni seHiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini seNyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilugu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Kukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni seNyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjongo yokuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencedisa ngowesilisa yedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelwa lani labomama, ngoba lo mntwana noma elambile ubuye khala ebamba isigqoko sikamama, akayebamba ibhulukwe likababa ma ekhala. Wonke even lo baba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu nokudla kwenkukhu, njalo le nkukhu le mfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokhu abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awunye kubambe dhanuki ya kuluke ndeni siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo, umgcini sihlalo wentuthuko, uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambisena abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya ezikodwa ziyaziya yizo esalesizifela i-250 okwakhathesi. Kade ufundisene abantu abethu lokuthi lathi siziphilise ngemali yabisele lokuthi asifisi futhi singazivuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelwe lapo. Sisuthi kube yi-business engapheliwe.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisa ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane befithi ngoba ngihlezi lapho isikhalazo sami kuze singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe ngiphosela okuyimpuku iso sikhalazo sami ngoba nangivele nginja ngisazi lapho engaya khona abaphathi lo hulumende lo Nkulunkulu amaphilizi ngibe nginye ngoba ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo. Ukuhamba sokusana emehlweni sabona endlebeni nangesesi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthu kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi izinto zalapha ziphumeleli, izinto zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana nto yobana i-roofing material yena leyana siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana bona omama badinga izitina loku lezamende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuba udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxoshwa esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando akula izinto ezizithengile othi azithengele abantwana bahamba kuphela isikolo gabala sikathulo gabala masoksi gabalani ngabantu kuphela funa imali zamadoda ethu isibhedlela sethu esekhoriyahle inkamo yasebenza mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhanyile amaphilisi yimi engithengayo. Akula drugs engilinikwa abazangela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyathengiswa ngizayithatha ngapha imali umkami yena engaholi nxa ungela mali iindaba zakho uyafa. Abanye bafa lomkhuhlane abanye izinto ezithiyeneyo lokhu nalokhu akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokhu ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona ke
sihlezi ezindlini zeKorean.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona abathi yenzani lokhu?
Sambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala. Bathi shwashwa umminisa lo uqinisile umama yini umuntu lo. Thina labo esikhona eWange sihlezi laphana etentini sile 102-3 days sihlezi akula reply esayitolayo. Wabuya yena uminista ezo-addressa, wabuya ebusuku, wathiwa semlindini, abanye sebelele, abanye sebehambile. Bezo-addressa nebusuku abantu sebehambile, wafika wazishawuda khona ngale. So konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga, thina ngale wangeziyadubeka.
Sesibuyela lapho emulini yakho, yikuphi kahle kahle okuya kulihluphe ukuthi likubhadalele?
Ama-school fees. Mina ngizefamily abantwana abayi-5. Abantwana abayi-5 abayi-2 abahamba esikolo. Laba abanye laba hhayi kabahambi. Esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-3. Laba abanye kababhalanga esibhedlela. Bangakhula yime ngizibonelayo. Ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela kodwa uyise esebenza kwikhampani khonapho. So thina abantu bawangisiyakhala zithize. Nxa sebehlulekile bona laba abamama izinto yikho kungene behambe bephila bakwanisayo because lathi impilo iyasiwomela. Mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami.
Manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa? Umbani olebolekayo kwasakuholwa?
Mina efedensi ngabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya. Ngahamba ekhaya ngafika ngithiyela umama ongenzayo, ngizatshela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngiyenze ukugada ngihambe ekhaya ngiyongicela kumama ngicela kumabhuluzi. Kanevukela every day emsebenzini.
Sizwile njalo abanye abesifazane ewange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba lokho kuye kuya emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali. Abanye besehluleka nje ukuthenga ama-pads, impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini. Uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala?
Awu, yikho sibili kanye okwenzakalayo because uba kuzaphuma ehambe emsebenzini. Ngizambuza mina, awufaka kudliwane, angikwazi usasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi. Okucileni kuyini? Uzahamba ngale suhambe erodlesi uthole umuntu okukhombisayo. Ngizakunika $5. Wena ufuze uyale, suvuma ngoba ucaba sicabangeni endlini ethiye kungela kudla. So uvele umkhuhlane wange vele we-HIV. Asoze uswelakale because thina abafazi siyathengisa imizimba yethu yenza ukuthi abantu abethu bezize ukudla.
Leyoba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City linqobe eleshabhani mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Barberfield Stadium lamhla emini. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Kuhle ngokuqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo City uAmin Somapiri njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi uSipho Ndlovu kanye loToto Banda. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumiklomelo elichumi kanti likhuphukela sengalanini yemiklomelo laya endaweni yechumi lanye. USomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo.
That was a very good performance. I wasn't expecting.
Bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje. Ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle. Okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengeza.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada libe ngujikelobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlaliwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-FC Platinum libe ngujikelobhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba. Iqembu le-ZPC Caribe libe ngujikelobhanqa 1-1 le-Mtare City Rovers ngasenyamunga. Kuthi leHarare City litshayele neGroot nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Imidlalo yeviki lechumi lanye kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCapes United lizanqikelana lelenkezi Platinum Stars enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukele leChicken Inn ngaseAsgard. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leHerentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela iqembu leDynamos ngaseBarberfield. Ngimile Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.